manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 30, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition raendesa gwaro renyunyuto kuhurumende pamusoro pebhiri remutemo unobata masangano akazvimirira aya. Vanhu vakawanda vanobatwa nechirwere cheCOVID-19 kumasvingo kudarika mamwe matunhu. America yokurudzira Zimbabwe kuti itsvagewo mari yekurwisa chirwere cheHIV AIDS munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition raendesa gwaro renyunyuto kuhurumende, paramende, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nesangano reFinancial Action Task Force kana kuti FATF richitsutsumwa pamusoro pebhiri rePrivate Voluntary Organization Amendment Bill. Sangano reCrisis in Zimbabwe rinoti bhiri iri richakanganisa mashandiro emasangano akazvimirira oga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ugwaro ravatura kubazi rezvemutemo, bazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, maCommission eZimbabwe Human Rights, Peace and Reconciliation neGender, pamwe neFinancial Action Task Force, sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia, vatise maonero avo bhiri iri rinotyora kodzero dzavo uye harifaniri kuenderera mberi. VaMahia vati havagutsikane nezvikonzero zviri kupiwa nehurumende zvekuda kushandura mutemo wemashandiro avo.
Hurumende irikuhwanda kuseri kwenyaya yekuti mabuka akazvimirira oga anogona kushandiswa nematororo kupwa mari kuti vape matororo anozosandukira nyika anozi materorist. Iyo pano kuti iyo tofanira kutokomblaya neyaanoti Financial Action Task Force FAFT iyo.
Bhiri iri iro rakaburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette rinosungira masangano anoshanda akazvimirira kutevedza mutemo weFATF kuitira kuti asashandiswa nemasangano anopfurikidza mwero pamwe nekuarambidza kuita zvematongerwo enyika. Asi vaMahia vati havagutsikane nezvikonzero zviri kupiwa nehurumende vachiti zviri pachena kuti hurumende iri kuda kumbunyikidza mabasa avo.
Saka vakuda kuti munhu wose anenge angoongorora anenge ataura kuti hurumende iri kutadza pakadai so vanhu vari kurohwa nemhirizhonga kwakadai kobva kwanzi mune mhosva yamapara minista otouya otogadzira chikomiti yake motoenda pasi pekomiti vari kufunga kuti ivo vakadaro vakwanisa kuti vana veZimbabwe vasakwanise kuungana kugadzira maboka anokwanisa kuita kuti hurumende ihold yota account.
Vatikana bhiri iri rikapasa kuva mutemo zvichakanganisa mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira sezvo zvichireva kuti hurumende inenge yave kupindira mumashandiro avo zuva nezuva. VaMahia vati hurumende handiyo yega inoita mabasa ebudiriro munyika. Nhengo yeBoard rePlatform for Youth and Community Development vaOwen Dliwayo vatiwo zvikonzero zvakapiwa nehurumende pakuunza bhiri iri hazvigutsi nekuti hapana masangano anoshanda akazvimirira anoita zvematongerwo enyika. Vati vanoita mabasa ebudiriro pamwe nekutobatsira hurumende muzvirongwa zvayo zvakasiyana-siyana munyika yese.
Isusu sevanhu vanonga vachishanda vakazvimirira vasiri hurumende hatisi kuita zvinonzi matongerwo enyika. Matongerwo enyika anotoitwa nemapolitical parties panonga chiita maelections macampaigns avo. Isusu teichitaura zvinhu zvinoenderana nenyaya dzebudiriro, tinoenderana nenyaya dzekubatsirwa kwevanhu yandingati humanitarian. Nau takatarisana nenyaya yekuti kune devolution inotaurwa yeye. Hurumende yakataura ikadhopta the constitution iri clear about devolution. Basa redu nderekudzidzisa vanhu mumacommunity vazive kuti chinonzi devolution chii uyezve ivo vakamira papi kuti vakwanise kuziva kuti development iri kubata sei munjimbo dzavari ndo development atine nezve politics
vama iya vati vanyorera kuma commission akaita se Zimbabwe Human Rights Commission nemamwe nekuti kodzero dzavo dziri kutyorwa uye vanoshandawo nema commission aya pabasa ravo vati vovandawo kuti Financial Action Task Force ikokwe munyika kuti izotsanangura kuti masangano emuZimbabwe ari kushandiswa nematororo here mutemo uyu usati wadzikwa muna 2004 hurumende yakamboedza kushandira mutemo wemashandiro emasangano anoshanda akazvimirira asi vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana kuzosaina bhiri racho mushure mekunge rapasa muparamende gore rino mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vakadzika mutemo wekuti masangano ese anoda kushanda muHarare aifanira kutanga aenda kumahofisi avo izvo zvakarambwa nedare rehigh court hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vange vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Vanhu makumbanomwe nevatanhatu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 pamasvingo Teachers College neZuro, uye vamwe vanhu vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi mudunhu rose remasvingo. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kumasvingo chete pavanhu makumasere nevaviri. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Dunhu remasvingo ndiro rine vanhu vakawandisa vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika yose zvichitevera kubatwa kwevanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu. Mutauriri wemasvingo Provincial COVID-19 Task Force vaRogers Irimai vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu pamasvingo Teachers College vakabatwa necovid-19 hunogona kukwira nhasi sezvo vamwe vadzidzi vachikuongororwa pachikoro ichi.
Pari zvinezvi mudhorobha remasvingo zvinhu zvakatidzika mei. Hongu tine dambudziko riri pamasvingo Teachers College, asi dambudziko irori riri ingori pasenda iwe chete. Kune mamwe masenders kwese maripots auya kubva kune masenda iyayo mamwe macolleges anoratidza kuti hakuna COVID yatiyabatwa ikoko kumastudents. Mastudents abatwa necovid-19 pamasvingo Teachers College pari zvinezvi anosvika 157. Kusvika pari zvinezvi mastudents ega staff iripopo pane yakatestwa yacho yakaita negative. Chatakukurudzira ndechekuti vanhu vadzikame.
Mukuru wechikoro chemasvingo Teachers College vaBenson Mutambudzi varamba kutaura nevatori venhau kuti tinzwe matanho avari kutora vachiti izvi zviri pasi pebazi rezveutano. Asi vairimai vati hurumende iri kubatsira chikoro ichi kubudikidza nebazi rezveutano kuisa nzvimbo yekuti vanenge vabatwa vagare voga uye pasawana anobuda kana kupinda muchikoro icho chambomisa zvidzidzo.
Chikuru tiri kunyanya kukurudzira kuti vazhinji vanogara kuma locations kana kuti mukati memasvingo umu vanodzidza pamasvingo Teachers College wange wasingafambi kuenda pacollege kusvikira dambudziko irori radzikama. Tikukurudzira kuti vazhinji vasamixa nevari mukati. Vari mukati vari isolated, vari kunze panguva inoiyi vamwe wacho wakapinda mukati vanogona kuzobvawo vatapurirwa nachirwere. Tikukurudzira kuti pawe nekunzwisisana pari zvinezvi mastudents ari kudzidza online ndozviri kukurudzirwa ndozviri kutoitika.
Mugari wemudhorobha remasvingo amai Joyce Munguvati nyaya yedenda iri pachikoro ichi riri kuvashayisa hope sezvo vadzidzi vazhinji nevashandi vepachikoro apa vachigara navo munzvimbo dzinogara veruzhinji nekudaro vanogona kutapurirwa chirwere ichi.
Ini semugari wemasvingo ndiri waridzi zvakanyanya nenyaya yevana vabatwa COVID pamasvingo Teachers College apo, because vana ava vana vachiri kugara navo kudzimba, vari kurodya padzimba dzedu, vana vedu vachiri kugara navo zvekare, vamwe vacho vari kugara ikoko. Saka tiri kutotya kuti vana va COVID yavabata isiri renew variant yacho iri kutaurwa nezvayo. Saka ini ndiri kuti semugari dai vahurumende yakurumidza kuona zvekuita kwekugadzirisa kuti chirwere ichi chisapararira.
Vairimai vati hurumende hasati yaziva kuti mhando iri pachikoro ichi ndeipi sezvo vakamirira kuudzwana namazvikokota avo vakaendesa kuHarare kuti iongororwe. Bazi rezveutano rakazivisa kuti munhu mumwe chete akafa nedenda iri nezuro, izvo zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zana nemazana manomwe nevatanhatu 4706. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, vanhu vakabatwa nechirwere ichi vainge vava zviuru zana nemakumi matatu nezvina nemazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu 134,276. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe nemakumi masere nechimwe nezana rine makumi masere nevatanhatu 3,781,186. Vabaiwa nhomba yechipiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nezvina nemazana mana ane makumi matanhatu nevashanu 2,804,465. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaziisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
America iyo inoti iri kufara nekutsigira Zimbabwe muzvirongwa zvayo zveHIV AIDS inoti Zimbabwe inofanira kuisa mari parutivi kuitira kuti ikwanise kurwisa denda iri pachayo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vakasanobata chigaro chemiriri weAmerica muZimbabwe vaThomas Hastings vakakurudzira nezuro kuti mumakore anotevera Zimbabwe inofanira kutsvaga nzira dzekuti mari zhinji yekurwisa denda reHIV and AIDS ibve muhomwe yenyika. Vachitaura nezuro manheru apo paipiwa ruremekedzo magamba gumi nemaviri munyaya dzekurwisa denda reHIV and AIDS pasi pechirongwa chemutungamiri weAmerica chePresidents Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR, vaHastings vakati kunyange hazvo America ichinzwa manyukunyuku nekubatsira kwayaita mukurwisa denda reHIV and AIDS, vakati vangazofarira zvakanyanya kana Zimbabwe ikazokwanisa kurwisa chirwere ichi ichishandisa mari dzemuhomo yenyika kwete dzevabatsiri.
Sure, so the general model that the world has followed in fighting HIV AIDS has been strong support from donor nations, including the United States, and international organizations to help countries mount an effective response. And that's great. It's been effective. I'm very proud of it as a representative of the U.S. government that we have been generous and we've been able to help. But ultimately, we would like to see a new model, a model in which countries are able to mount and sustain their campaigns against HIV AIDS from their own resources.
Nyika zhinji pasi rese mukurwisa HIV AIDS rubatsiro runobva kunyika dzinobatsira kusanganisira America nemasangano epasi rese zvakakosha uye zvabatsira, uye ndinodada nazvo semuri weAmerica kuti takakwanisa kubatsira, asi tinoda kuona zvitsva apo nyika dzinenge dzokwanisa kushandisa mari yadzo kurwisa chirwere cheHIV AIDS.
VaHastings vakati vanozviziya kuti zvandi nyore, asi vakati zvinhu zvinofanirwa kuchitanga kukurukurwa nezvazvo munyika. Amai Margaret Cement, avo vakaona mubairo nezuro pasi pechirongwa chePEPFAR, vakaudza Studio 7 kuti vanoona zvakaoma kuti Zimbabwe rumurwe mukuwana rubatsiro rwekurwisa denda reHIV and AIDS.
Kuti titi Zimbabwe ingakwanise kuzvitsvagira mari yekuzvimirira kurwisa chirwere cheHIV and AIDS, ndingati pari zvinhu hatisati takukwanisa. Ndinoona chiri chinhu chakaoma zvikuru kuti tinganzi tirumurwe kuti tochizvimirira.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMGC Alliance Dr. Henry Madzorera vatiwo vanobvumirana zvakanyanya navaHastings kuti Zimbabwe inofanirwa kukoshesa kurwisa denda reHIV and AIDS nemari inobva muhomwe mayo.
Ndowirirana navo zvikuru too much, nokuti pane zvimwe zvinhu zvatofanira kuzviitira sevanhu. Tisamirire kungoitirwa nevamwe. Tine AIDS levy, tine health levy, tine mama taxes atiri kutora from airtime taxes, ma transaction taxes ekuma bank. Ndo mari dzatofanira kushandisa idzodzo for our HIV programming. Dzikabatanidzwa dzese dzakawanda, zviripo zvimwe zvinhu zviri pamongo pokurarama kwedu sevanhu zvatisingafaniri kuita kukumbira kuna vamwe vanhu vari kunze. We must deal nazvo tiri tega, tokwanisa tiri tega. Saka ndowirirana navo. Nguva yekuramba takazembera pana Western countries yapfuura. Ngatichizviitira izvinhu zvedu zvakakosha tiri tega.
Asi mukuranoona nezve HIV and AIDS mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakaisa mitero yeAIDS levy senzira yekuunganidza mari yekurwisa denda iri.
But we already have an AIDS levy, so I don't know what are the things that you understood. We are the only country in this world who started the AIDS levies.
Tine AIDS levy, saka ndingazivi zvimwe zvatinganzi tiite futi. Tisiri nyika yega inotora AIDS levy pasi rese.
Mukuru anoona nezvechirongwa chepepfa muZimbabwe, Amai Genya Kwenda, vakati kushanda pamwe chete kwaAmerica neZimbabwe mukurwisa denda iri. Kwabatsira zvakanyanya kudzikisa uwandu hwevanhu vanobatwa neHIV.
Pane nguva yekuti vanhu vanokwana mazana maviri ezvuru vaibatwa neutachiona hweHIV pagore. Iko zvino zvadzikira kumazana makumi maviri neimwe pagore. Uye Zimbabwe yavapedyo nokupedza denda reHIV muna 2030. Maringe nezviga zvekupedza HIV zvakatarwa nebato reUNAIDS.
VaHastings vakati America icharamba ichibatsira Zimbabwe kurwisa chirwere cheHIV and AIDS kuburikidza nekupa nyika madhora ekuAmerica mamiriyoni mazana maviri negumi achashandiswa mugore rinouya mukusimudzira nyaya dzezveutano. America inoti kubva patanga chirongwa chepepfa munyika Zimbabwe yabatsirwa nemadhora ekuAmerica anosvika biriyoni imwe chete nemazana manomwe mamiriyoni emadhora kana kuti 1.7 billion. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bato Repatriotic Zimbabweans rinoti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende zvinofanira kubviswa sezvo zvisina zvazviri kubatsira. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Panoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato iri vapishai muchauraya, vaudza vatori venhau kuti zvirango zviri kutopa mukana kubato rezano PF kuti rirape richimora zvicherwa zvenyika.
Masanctions ari kupa advantage muzano PF kwavano kuramba vachiipa maminerals vedu madiamonds vedu kwana chiyadzwa vachitengesa black market vachiitisa masanctions. Saka hazvisi kubatsire vana vezimbabwe izvozvo. Saka tiri kumasanctions ndabvo. Chechipiri tiri kuti tichitarisa in international relations hatitarisiri kuti imwe nyika ionekwe ichiita aggression on other countries. Tino panyaya masanctions isu semaZimbabwe tisu tichadhila netisu tichaibvisa and titori nemutongo wavo kudhila nevanhu vatiuwabvisa.
Vati vachatanga kushanyira nyika dzakatemera zvirango izvi, svondo rinouya vachikurudzira kuti dzibvise zvirango izvi.
Tinoenda neutungamiri hwedu nevamwe masabira edu ndiwe tichaenda nawo tichisvika tichivaudzaiwo vakaunza masanctions kuti hazvisi kutibatsira.
Vati kukurudzira kubviswa kwezvirango hazvirevi kuti vave kutsigira bato rezano PF, vachiti bato iri ndiro rakaita kuti zvirango izvi zvivepo. America nedzimwe nyika dzekumavirira dzakatemera vamwe vakuru vakuru muzano PF nehurumende zvirango zvehupfumi nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu nekuita sarudzo dzisina kuchena. Zanu PF inoti zvirango zviri kukonzera kutambura kwevanhu munyika. Uye mwedzi wapfuura sangano reUnited Nations rakatuma nhume yaro kuzoona kuti zvirango izvi zviri kuvhiringa upenyu hwevanhu nehupfumi sei. Nhumwa iyi amai Elena Doan vakaburitsa gwaro ravo vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Vakakurudzirawo Zimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekuona kuti mitemo yavandudzwa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mutauro. Amai Dohan vakakurudzirawo Zimbabwe kuti itaurirane nenyika dzakaitemera zvirango. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti tarisiro yehurumende yekuti upfumi hwenyika gore rinouya huchakwira nezvikamu zvinodarika zvishanu kubva muzana kana kuti 5.5%, ichakanganiswa zvikuru nenyaya yedenda recovid-19. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwaimwe mhando yechirwere checovid-19 inonzi Omicron, yapa kuti America, EU nedzimwe nyika dzirambidze vashanyi kuenda kana kubva kuZimbabwe nedzimwe nyika sere dziri kuchamhembe kweAfrica, kunyanya dzakapoteredza South Africa. MuSouth Africa ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nemhando itsva yecovid-19 iyi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mhando itsva iyi ichakanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya.
Marestrictions ari kukonzereswa nevariant yaonekwa yeOmicron anowikena economy, not just muZimbabwe chete but across different countries. Anokanganisa tourism muno, anokanganisawo zvakare even masupply chain nekupinzwa nekuburiswa kwezvinhu munyika, anoita slow down trade zvoafekta kufamba zvakanaka kweeconomy yedu. So tinotarisira kuti marestrictions achakurumidza kunge achiliftwa, but of course kuliftwa kwawo zviri kudependa neevolution ye manyu variant ari kuyaya nenyaya dzemafourth wave dzatichitaurwa.
Mashoko aya atsinirwawo nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
COVID ichakanganisa zvikuru upfumi hweZimbabwe, nekuti kuvharwa kana kurambidzwa kuuya kwaita vashanyi kuchaita kuti imwe mari yanga ichitarisirwa nenyika isapinde. Pakatozoita lockdown inokwanisa kuitika mumavhiki maviri matatu anotevera, zvinenge zvaakureva futi kuti vanhu havachakwanise kushanda, vanhu havachakwanise kuzviitira mari. Saka tingangoti inhau dzakashata kana kuti bad news kuuya kwecovid iyoyi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo mukuparura bhajeti ravo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakagara vayambira havo kuti makurire upfumi achange achifambirana nekuti chirwere checovid-19 chinenge chiri kupararira sei.
Wakataurawo chirwere checovid icho chiri kuwedzera. Hurumende inotarisira kuti chirwere ichi chichakanganisa nyaya dzekufambisa kwemari mukati menyika. Uyo kuvharwa kwemakambani nemabhizimusi zvinova zvinotishungurudzei. Asi urongwa hwemari hunotarisira kuti upfumi hwenyika mugore ra2022 huchange huchikwira.
Asi vaBoroma vanti kunyange hazvo pari kutyirwa kusagadzikana nekuda kwemhando yechirwere checovid-19 iyi, hurumende yagara ichivimbisa mapazi ehurumende mari yaisingazoape, izvo zvinokanganisa upfumi hwenyika.
Urongwa hwemari wakapa mari nechitsama pakugadzirwa kwezvivakwa, iyo inonzi infrastructure development, zveutano health nezvikoro. Chinenge chasara ndechekuti mari iyi inozosvika here uye inozoenda here kumabasa ehurumende, nekuti chiri kuitika ndechekuti mari inenge yakawanda pabepa asi mapazi ehurumende haana mari yaanenge achiwana. Zviva zvinova zvinounza kunyunyuta kuvana veZimbabwe.
Vachitambara vatiwo chimwe chiri kukanganisa upfumi hwenyika inyaya yemafuta edzimotokari ari kudhura zvakanyanya.
Zimbabwe is the most expensive fuel in the region and one of the most expensive in Africa. Saka izvo zvinoita kuti ikonomi yedu irasikirwe necompetitiveness. Of course atitarisa kuti minista watsva announce a more significant reduction in mafuel levy, mafuel duty, but angu adjust kwa slightly. Saka zvongora kuti fuel yedu changoramba ichidhura.
Bhajeti rakaparurwa navaNcube rasara kuti ritambirwe nedare reparamende, asi dzimwe nhengo dzedare iri dziri kuti rakazara zvinhu zvavasina kutenderana zvavanoti zvinokanganisa upfumi, nekudaro dzinoti dzinogona kusaritambira. Bhajeti ravaNcube nderemari inosvika mabhiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemanomwe nemamiriyoni mazana matatu, kana kuti 927.3 billion yemari yemunyika. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa vana bvunzo kusvika dzanyorerana zvibvumirano neboka rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC kuti vabhadharwe kuita basa iri. Munyori anoona nezvetsvakurudzo musangano reptuz vajosephat Gwezhira vanoti nhengo dzavo dzakagara dzatora danho iri kare, asi rakazotsinirwa nekusave nezvakabuda mumusangano wakaitwa nezuro pakati pezimsec gurukota rezvedzidzo yepasi Dr. Evelyn Dlovu pamwe nevamiriri vemasangano evarairidzi matanhatu akapinda musangano uyu. Jongaka Nemiri we Studio 7 aita hurukuro navagwezhira pamusoro penyaya iyi.
Takwanisa kuti titaure nhunha dzedu kuna minister neku ZIMSEC. Asi kuti nditi ndingati pane chakanyatsobuda chaicho chatingati tingabata. Chakabuda promise yaitwa na minister yekuti iyo ndichaendesa nyaya dzenyumberi. Ndobva vati iwo zvakare ndinotarisira kuti handigariri nyaya dzenyu dzamunenge masimudzira kana kuti dzamunenge mandipa. Ndichaedza nepauso yeku ndiende nadzo kucabinet pavari kuya next meeting yavo kuitira kuti dzizeiwe nyaya dzacho tione kuti zvii zvingabuda.
Inyaya dzipi dzanyanyozeiwa mumusangano uyu?
Nyaya dzanyanyotaurwa nezvazvo inyaya dzeinvigilation yemazamanisho natanga aya zvinauti akatanga musi wa22. Masangano akamirira varayiridzi anga achichema-chema ivo kuti tadiwo kuti munhu anoita zveinvigilation apatakwe sezviri kuitwa vamwe vanonomaka nevamwe vanoseta mazamanisho acho nevakuru vezvikoro vanenge vachinzi ndivo vari kuita management nemonitoring vari kupatakwa. Saka uyu ari kuinvigilata uyu neari kuita coursework inonzi kala inoshandisa zero kuti kala ndiye ari kumaka. Saka zvadii kuti apiwe chikamu chinoenderana nebasa raari kuita. Ndo nyaya yakanyanyotsosimudzana nayo iyoyo. Ndobva tasimudzwa kuti nyaya iyi nechekuita nevanorarama neurema tingati isusu teachers living with disabilities. Hurumende ipapo ndovanga kuti pane zvabuda yati iyo vane magadgets avakatenga evanhu vari disabled ematichers ari living with disabilities akafanana nemasmartphone avati vakatenga 500 asi vati iwo vanhu vacho ivavo ematichers living with disabilities ndo vanofanira kunge vachiapply vanofanira kunge vachitaura nehurumende kuti vapiwe magadgets iwayo.
Saka panyaya yehombe iyoyi yeinvigilation pane chabuda here?
Nyaya yeinvigilation tingangoti hapana chabuda chinganzi chakupai mari kana kuti chaita sei. Nenyaya yekuti iyo minista vari kuti papolisi iripo kana kuti pazvisungo zviripo zvehurumende hapana provision yekuti maticha anga achipuwa mari yeinvigilation. Asi vati iyo vachaedza uye vachishandawo nemasangano evarayiridzi vachaedza kuti pagadziriswe kuti pabude polisi iyoyo. Vabva vati iyo zvakare masangano evarayiridzi ngaabude nedocument 1 kana kuti chinyorwa chimwe chete chinenge chichibatanidza maunion ese mafungiro avo nenyaya iyoyo kuitira kuti vanokanda nyaya yemberi vachiti yapa kumaticha vakabatana.
Tinonzwawo kuti sangano renyu reptuz ratorwawo matanha yekuti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa bvunzo. Mungatiudzawo kuti ichokwadi here?
Ichozvo ichokwadi. Iyoyo chidanho chatakatora chatava nemaweeks takanyorera hurumende, tikanyorera ZIMSEC, tikanyorera public service commission. Ndobva tavaudza tikati isusu kana pasina contract kana kuti chitenderano pakati pematicha neZIMSEC hatisi kuzoita invigilation iyoyo. ZIMSEC yakabva yashandura ndobva yati iyo isu hatisi tofanira kunge tichibhadhara maticha ibasa republic service. Mumiriro webazi republic service Professor Paul Mavhima ndobva vataura iwo akati isu harisi basa redu rokubhadhara maticha, harisi basa redu zveZIMSEC, zvinotovawo naminista aringe adhokudati. Saka nyaya yanga iri yekukandwa ichibva apo ichienda apo ichienda apo, hapana ari kuda kutora responsibility, hapana ari kuti iye zvinhu zvekutaura nematicha hazvina musoro. Zvireva kuti nyaya chai chaiyo iripo yekuti matichas vane right yekuti vanekodzere kuti vange vachibhadharwa kuita invigilation izvozvo.
Imiwo sesangano hamusi kumirira here kutanga manzwa zvechabva kumusangano wemakurukota kana kucabinet meeting?
Hatina dambudziko nemusangano uyu, zvakatonaka zvakanyanyisa kuti nyaya yacho iri kutaurwa at the highest level munyika muno. Asi hatingamiriri kuti itihwe kuti vanotaura kuti chii. Tombotanga tati vanhu kandai zvombo pasi, tobva tati zvangu mangwana aiwa zvaramba simudzirai zvakare. Zvinobva zvaita kunge tiri kutaura zvinhu zvisina musoro, zvinhu zvenhando kumembership yedu. Saka isusu tiri kuti vanhu vedu havasi kuzoenda kune invigilator. Tozviziva kuti variko vamwe vanofarira kuita zvemahara. Tozviziva kuti pane mamwe maunion ari kuti mamembers avo ngaaende, iyoo ngaafanira kubata matomo. Takamirirawo kuva kuti cabinet ichati chii.
Munyori anoona nezvetsakurudzo muptuz vajosfat gwezhira vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezimsek kanawo kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 uLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lava sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi. Umuntu ukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena lesi singena kiyo yiyo isizini ama economies ayimprova khona ngoba kuba lama tourist.
Elebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kaba-report cases abo awe-violence. Njalo akhe abaningi balenhloni zokureporta ama-cases anjengokuhlukuluzwa. Ikakhulu mhlawumbe nxa ehlukuluzwe umuntu ongumama kumnike abanzimela abana abahambe bayobika uhlupho olunjenganalolu.
Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamakolishi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi zona zibuthwa qo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Elebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Ukuqhamuka komhlobo omutsha lo sekubone amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe ebekwa ngaphansi koluhlu lwamazwe angasamelanga. Abantu bawo bethekelele amazwe angentshonalanga. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngocweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Elaye Botswana lithi akukabi lesizathu sokuthwala imikhono ekhanda kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha olwe-Omicron. IBotswana le-South Africa ngamazwe akuqala emhlubuleni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ukuhlola athole abantu abalohlobo lwe-COVID-19 lolu. I-Omicron ibikwa imemetheka masinya okwedlula uhlobo lwakuqala lwe-Delta. Kodwa eleBotswana lithi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 aliguqukanga kangako lifana lemavikini adluleyo kungaqhamuki uhlobo lwe-Omicron. Umsekeli kamphathi intambo yezempilakahle umnumzana Sithumo Lelatitse utshele idale lephalamende ngomvulo ukuthi akulamuntu osekwalaliswa esibhedlela ngenxa yokubanjwa luhlobo lwe-Omicron. IBotswana yona ithi idaniswa amanyathelo athethwe ngamazwe amaningi okuvalela phandle izalwane ezivela ngezansi kwezikazi le-Afrika. Umphathi intambo yezempilakahle udokotela Edwin Dikoloti uthi ukumisa ihambo kuzabuyisela emuva inhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni zokuvikela umkhuhlane emazweni angezansi kwezikazi le-Afrika.
I'm expecting just around between one and two million vaccines by end of this year. So you could see what this now means.
Ubengikhangelele ukuthi kufike izigidi zamajekiseni ekupheleni komnyaka. Uzabona ukuthi lokhu kuthiwa thina sivele sesisele ngemuva njenge-Afrika ekuhlabeni yamajekiseni.
Vaccines and vaccination. So you can see that this thing, it caused havoc for us.
Okunhlanganiso yabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ephakathi kokuloba uhlelo lwe-Diaspora National Policy, umnumzana Sifas Chuma uthi uqhamuka kwe-Omicron ukudinga ukubanjwa ngendlela yobukhali ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika.
Oqalinye i-variant leyi ayikabi leviki okokuthi sibili sokungahle abantu babe madasa-dasa, you know, sokuvalwa la mabhoda. Njalo kwesibili lava sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi. Umuntu ukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena lesi singena kiyo yiyo isizini ama economies ayimprova khona ngoba kuba lama tourists.
Uchuma uthamazwe angezansi kwe-Afrika kumele ahlanganise amakhanda ukuze aphumele lizwe linye phezu kodaba lokuthi bavalelwe phandle ngamazwe amaningi okugoqela amanye awe-Afrika.
kudinga nje ukuthi amazwe wona wodona la affected at land to come together bakhulumisane and baphume lendlela yokudila nalabo abantu abavala amaborder bona befuna ukungena ngesikhathi befuna ukungena avulwa nxa bona sebethola ukufuna sebevala kabavalelwe labo bangangeni ngakho.
Inhlanganiso yezempilakahle umhlaba wonke jikelele eWorld Health Organization WHO isole kakhulu inyathela lokuvala incele, kukanti inkokheli efana lomongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa ithi akuvulwe ihambo ngesiphangiphangi. Ukuqhamuka kohlobo lwe-Omicron sokuphazamise njalo impilo yabaphila ukuthengisa impahla phandle kweZimbabwe. Umnumzana Redwell Moru olimkambo kwempahla zakhe kwele Botswana leSouth Africa lapho umkhuhlane omutsha usegxile khona uthi uqathekile ukuthi inkokheli yamazwe ngezansi kwe-Africa iphume lombono munye phezulu kodaba lolumo.
Kulo sizi kakhulu ukuthi umkhuhlane lo usukhanya umemetheke kakhulu elizweni laseBotswana laseSouth Africa okulapho esi-exportela khona izinto zethu. Thina njengama-exporters sesikhathazeke kakhulu njalo simelele sikhangelele ukuzwa ukuthi izinkokheli zala amazwe amabili ziza kwenza njani. Umsebenzi woku-exporter ungami. Isikhalethi uhulumende ngabe bayahlangana bebone befake imizamo ezenza ukuthi laba abaqhubeka ngomsebenzi esingathi ngama essential services bevikeleke.
Kumbiko ukukhipha inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 wenziwa kabili ngeviki, eLebotswana libike ukuthi kutholakala abantu abadlula amakhulu amabili i-262 abalomkhuhlane lo kusukela ngolwesine lweviki edluleyo. Abezempilakahle bathi nombolo le kayitshengisa inguquko enkulu kangako ngemva kokuba lukwesabela ukuthi inani lizaqonga kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha. NginguMqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSaron kweleBotswana.
Lanxa sebeyizigidi eziphose zifike kwezine i-3.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela u-COVID-19. Uhulumende ulokho esithi uzafinyelela ukuhlaba izigidi ezilitshumi 10 million zabantu elizweni umnyaka lo usiyaphela. Asebehlatshwe amajekiseni omabili sebeyizigidi phose ezintathu 2.8 million kwabahlolwe izolo ukuba balalo yini leli gcikwane. Kufunyenwe abedlula amakhulu amabili 235 belalo labulala oyedwa. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe gender based violence ukuze ilizwe linqobe empini yaloludlakela. Intatheli izindaba yethu Mavis Kamose thulela lolu daba ngugceleyo.
Lesi sicelo siza ngesikhathi leZimbabwe limanyeni lamanye amazwe omhlaba ukunanza insuku ezilitshumi lasithupha zokukhankasela ukuqedwa kodlakela eze 16 days of activism against gender based violence. Lonyaka lezinsuku zinanzwa phansi kwendikimba ethi Orange the World and violence against women now. Kumele wenothoni edalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa uthi kumele luphathwe kabanzi udaba lokuhlunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa nxa kuhlaziywa indlela zokuvikela udlakela olwe gender based violence.
We talk about the girl child, what about the boy child as well? The boy child is suffered. Any gender aspect must be aligned to males too, so that we're able to deal with it once and for all, because women too have become abusive in many ways.
Ibala elithi gender ngalisho abesifazana kuphela, lisho abesifazana labesilisa. Sikhuluma ngomntwana oyintombazana sikhathi sonke, umntwana ongumfana ke. Umntwana ongumfana laye uhlukunyezwa sikhathi sonke. Osekubangela ukuthi kube labesilisa abahlukunyezwayo betshaywa ngabomkabo lapha emizini yabo. Akumelanga sikuvumele lokho.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni esebenzisana labesilisa eyePhadare enkundleni laye ugcizelela ukuthi abafana bayahlukunyezwa.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kaba report amakhesi zabo awe violence. Njalo abaningi balenhloni zokureporta ama cases anjengokuhlukuluzwa
ika kuru mchawa mbengwa ya shukuru zongu mtongu mama. Kwa haba nengu mjaba nzimela wana bakambi bayo viga utupo oni jengana na lolo. Yandu kwa sinisika benga zile vige kuba nzima wana bangetus.
Isi pata madla senchanganiso ya makolwa isi Kristu eye Zimbabwe Council of Churches. Unkosikazi Stella Nyathi uthi lanxa bekhona besilisa abahlangana lodubo lolu balihlekana nxa uqhathaniswa lesilinganiso sabesifazana.
Isimiso sebandla siyikuthi silwisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana, njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane. Mhlawumbe besokusiba lo mbuzo othi kungani kunanzeleleka abesintwana kakhulu ukudlula amadoda. Nxa sikukhangela isikhathi esiningi kuvame kwabesintwana, kubo baba kukalutshwane ukuthi kuzwakale. Mhlawumbe kuyikuthi bayafukamela inhlungu zabo yini, asazi njalo. But abesintwana isikhathi esiningi okwabo kuphuma obala masinya kuvele kuvele.
Omunye wabasebenzisana labanye abasinda kuzehlakalo zokuhlukunyezwa, ama survivors ngesiNgisi, unkosazana Thandiwe Moyo wasemakhokhoba kobulawayo uchasiswa ngezizathu zokuhlukumezana asebethe bazizwa ngokukhulumisana labesilisa labesifazana.
Ngaba lenye session lapha tengikhulumisana khona nabantu nje ku community athi ngoba abana bomama obaba babekhuluma sithi kulabo baba abahlukunyezwayo. Uzathela ukuthi yibo wena labo baba vele abayibo abahlukuluzwa ngomama. Bebalisa nje izinto eziningi ukuthi thina omama kwabanye basincisha even amacansi. So yena lena kithi la i-abuse kokwenza ukuthi cine sibachaya omama. Kodwa omama labo bekhuluma ukuthi hayi thina okwenzeka ukuthi senze njalo indaba yokuthi endlini mhlawumbe kwabe kunganakudla, izinto zabe zingahambi endlini, abantwana ngabanakudla, abantwana baxothiwe baxothela i-school fees. So vele nxa umama enestresses endlini akulanto ehambayo, umama babesitsho njalo bephendule ubaba.
Emkhosini wokuphawula lumkhankaso owenzelwe emzini we-Epworth kunsukwana yisanda kwedlula, umsekeli womphathintambo wogatsha olubona ngendaba zabesifazane, amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi, unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe uhulumende wakhe ukhuthaza ukusebenzisana ndawonye ukuluqeda lolu dubo lokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane, ngoba kungumlando wakhe umuntu wonke ukukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala walelo dolobho uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamalokishi aselezinyanga engelamanzi ukuthi izibi zona zibuthwa qo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeGwanda ezihlala emalokitshini ayakhelwe phezulu abalisa eJacaranda kanye leSpice Corps zithi zibhekane lo dubo lokusilelwa kwamanzi osekubafake engozini okubamba imikhuhlane ngaphandle kodubo lwamanzi. Umasipala sebutha izibi qo ngoba engelazo izimoto zokuthwala izibi. Unkosikazi Siduduzile Masilela, umhlali weSpice Corps, uthi bathwele amagabha avuzayo.
Sihlala singelamanzi, amanzi akhona ayahlupha, uzokuthiwa amaphayipha adubukile. Lithi namhlanje amanzi ebuyile, ntamba ngamaphayipha asedubukile. Yebo ye, njengezakhamizi siyakunanzelela ukuthi amaphayipi ethu angabe edutshulwa ukuthi umuzi wethu sumkhulu, amaphayipi aphansi mancane ngakudala ngesikhathi sikaSmith. Idorobho lingcolile, lingcolisha ukuthi izinto azivuthwa ngendlela eqondileyo. Asazi ukuthi kwenzakalani kumunicipality yethu.
Umnumzana Methuseli Moyo, omunye umhlali weSpice Corps, ugcizelele wathi ngokhulu ababhekane lakho.
Ivare Gwanda, the non-start. They don't think it's a good old service. I'm up to 3 weeks, not 2 weeks. Where's me now? I'm on the Christmas. I'm here.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba ucela izakhamizi zibekezelwe lolu dubo lusalungisiswa.
Eskom it's a long outstanding problem. However, works are underway. Bakhona abantu asebe connected with piping kuba ngakhala kakhulu ngeyokuthi if works are ongoing abantu siya we cannot expect to overnight izinto zivuke zijinjile. Siyaxolisa ezakhamizi.
Ngonyanga edlulileyo umasipala uthe ngemota yokuthwala inhlabathi tipa obekumele ibe yiyo ethwala izibi kodwa watholakala ukuthi kayisebenzi kakuhle yabiselwa lapho ethengwe khona. Ngokwamanje umasipala uthwalelwa izibi izimota azibhadalayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk namhla kuhlelo The Connection sihlaziya okwenziwa ngabatsha ngesikhathi kunanzwa iWorld AIDS Day lomkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence. Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Ekhuluma eselativia namhlanje unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba Secretary of State Antony Blinken uthe ukuqiniswa kwezenhlakalo zebutho okwenziwa ngeleRussia kulomhlubulo kungadala ingxabano enkulu phakathi kwemelika layo njalo kungaba luqalo olungakhokhelela ekuthini lalo lithathe amanyathelo athile. UBlinken ukwele Latvia ukuyangena umhlangano wabamphathi ntambo benhlanganiso yeNATO. Umongameli Joe Biden wele Melika uqinise inkuthazo yakhe kuzulu welizwe lakhe ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 loba uyahlatshwa ijekiseni yesithathu eye-booster kulabo asebahlatshwa amabili. Umcebisi wakhe omkhulu uthi lokhu kuqakathekile ngoba umkhakha omutsha wegciwane leli owe-Omicron ulakho ukungena elizweni kwisikhatshana esifitshane esilandelayo. Umqondisi wenkampani elungisa umuthi wejekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-Moderna uStephanie Bunkel uthi amajekiseni akhona manje ngokuzivikela kumkhakha owe-Delta we-coronavirus awusoze wenelise ukuba lamandla ngokumelana lomkhakha omutsha oye-Omicron. UBhangela utsho lokhu kungxoxo ayenze lentatheli zindaba ezephephandaba ele-Financial Times.
Namhlanje kwezomnotho amalunga edale lePhalamende yasekhuthaze umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukuthi acitshe umthelo afuna ukubhadalwe kubomakhalekhukhwini obiza amadola eMelika angamachumi amahlanu ngoba ungaphazamisa inhlelo zebulenjini. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo kulandela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olwebhajethi olwethulwe nguMnumzana Ncube ngolwesine olwedluleyo olubiza phose itrillion eyodwa $927 billion. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu ongomunye wabazaphatheka emhlanganweni loMnumzana Ncube kusasa ukucubungula loludaba kuhlelo oluqoqwe ngeyinye inkampani kamabonakude.
Ibhajethi ethulwe ngunongqongqoshe wezimali yibhajethi esikhangelela ukuthi ithuthukise izinga lezemfundo kodwa kukhona lapha okusilela khona okungathi kayicaci. Nanku phela nxa sesikhangele ezemfundo sithola ukuthi kathesi ngomumo osikiwo kumele ukuthi ezemfundo zithuthukise kakhulu lokho esikuphecelezi ngesilungu i-ICT. Kodwa yena-ke uthe sevala ibhajethi yakhe wafaka imbono yokuthi uzabuya afake njalo i-tax ezathatha amafoni ngathi amafoni layo athi sengani sesithenjwa ezikolweni lezi kakhulu ezile network. Ozokusitsho ukuthi-ke uMthuli lapha usehambe wayavala futhi njalo nalokho esithina ngesilungu ikufinyelela kwezemfundo. access ku education izavaleka kancane kulabo abangalamali leyo ayifunayo. So kuthi ukuthi ngenye indlela ke ibudget laphana iba yisinqumo ibe ngumgoqo ovalela abafundi abangazuza lokho esithina ngesilungu kathesi i-digital education. Nakuphela umumo wemkhuhlane leyo sesilawo kanye lomumo womkhathi wokuletha ukuhlupheka lapha lapha usenza ukuthi abantwana abanze bafinyelele ukufika ezikolweni. Kodwa babe nakho ukuthi baxhumisane nababalisi kakhulu nge-digital education kuzashota nakulokhuyana. Yikho engizambuza khona ukuthi ukucabangisisile na ukuthi lokho akufakayo kungaba ngumgogo kwezemfundo.
Umnumzana Ndlovu uthi kulezinye inhlamvu ze-budget ezingenqabela ukuthuthuka kwezemfundo ezigoqela iholo lababalisi lenhlelo zezikolo.
Kwesibili ngukhangilethi ngibuza ukuthi yona i-allocation yakhe yemali nxa sikhangela iholo lezisebenzi zikahulumeni uthi yena usipha 281 billion abasebenzi bonke bakahulumeni. Nte ngiyihlaziya kuhle le imali mina ngayibona ukuthi utsho ngamafitshane ukuthi uvele kaze uzafike kubanga lelani saselikhangelele lika-540 ngoba i-281 billion nxa ugoqela izisebenzi zonke zikahulumeni kanye labasebuthweni labesipholiseni khaso zebeni ukuthi bangene ku-540. So ngenye indlela-ke kutho ukuthi uzasilela lapha. Ngifisa ukuthi achasise ukuthi ukhangele wasifikisa ngaphi, ukuthi ezomnotho zona ziyasithuthukisa zisifikise ngaphi. Nangu phela thina sesikhangele ukuthi uJanuwari izisebenzi zikahulumeni ababalisi phela babe behola malini. Sifuna ukuthi siwusise kathesi singakangeni kuwena uJanuwari kuze kungadozi bangatholi leyo mali. Kwesithathu engizambuza khona ngimchasisele ukuthi kathi kungani singathi ibudget yake iyashota ngoba uthi ufuna ukwakha isikolo. Kanti ekwakheni izikolo lapha sikhangathi kulezi zikolo ezivele zihlezi ezikundawo lapho okule manenxa ezokuthelana okusuka kulethu ama-classrooms ahlupheke. Kanti njalo kube sekusuka futhi kube lani sokusuka ukuswelakala kwemfundo ngoba abafundi bangasafiki eminye imiduli ezikolweni zidilike uphahla soluthethwe ezindlu. Kuyini akwenzileyo ngalokho esithi thina yi-quality climate change education aza kugcizelela akusindise ukuthi ezemfundo zingazahlukuluzeka kakhulu xa kuthiwe umumo womkhathi waguquka waletha ubunzima obunjengalobo esike sabubona ngaphambilini. Ngezinye zezinto-ke ezafisa ukuthi azichasise lounqongqoshe wezimali asitshele njalo ukuthi nxa esefaka phela ku-national development strategy 1 kungena ngaphi khona lokho ngoba lezi zinto ezizasenza ukuthi singazisabamba iinjongo zika-2030.
Asizweni umbono olwela ilungelo loluntu umnumzana Anglestone Swanda ngalolu daba.
Le-text itshengisela i-efa ukuthi ngesilungu i-desperation yokuthi uhulumende udinga ngendlela zonke lapho angathola khona imali. So sebeze bebavale lapho okungadingeki kangako ukuthi babambe khona ngoba imkhonomi weZimbabwe uweyame ebantwini abalutshwane ababhadala imithelo i-tax. Abantu abaningi baku-informal esikuthi i-informal sector. Abantu abaningi bayaziphandela. Abantu abaziphandelayo abaningi ababhadali imithelo ethiwa yi-tax. Uhulumende ngabe uyaqinisa kakhulu imizamo yokuthi abantu abarana ama-business anjengawethwa ngemva kwezindlu babe-formalized ukuze babhadale ama-tax. Lokhu ukuthi bayebethathe ama-cellphone tax akusoze kususwe ndawo ngikugambela ibhrugu elivele selivuthuka.
Ibhajethi le ilokhu isacutshungulwa njalo umnumzana Mthuli Ncube ubikwa isithi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esedlula kancinyane okuhlanu ekhulwini 5.5% ngomnyaka ozayo. Abalamaphepha awe-Special Zimbabweans Exemption Permit bathi kabakaqali ukulungisa amanye azavumela ukuba bahlale njalo basebenze kwele-South Africa lawo abalawo engavalwa nguhulumeni ngompalakazi ngomnyaka ka-2022. UGizdube usethulela lolu daba.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi amabili 178,000 okumele bedinge amaphepha amatsha azabenze behlale kule South Africa kulandela okusanda kuthulwa nguhulumende othi ngasuzeqhubekele phambili ngohlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permits. Abaphethe amaphepha la bathi basahlolisisa okufunakalayo ukuze belungise amanye amaphepha. Umnumzana Sipongolobe olamaphepha la uthi uzahlolisisa okumele akwenze engakalungisi amaphepha amatsha.
Sisadinga ukuthi sizwisise yonke information before sithatha sazi ukuthi senzani. Kodwa iningi lethu sizazama vele ukuthi si-apply ona la ma-permit akhona aza sisizaphiwa kumbe sisaphiwa azabalula sikwazi kumbe sisangena kuona la ma-mainstream avele khona kasikwazi kodwa sizazama. Kodwa kwamanje kasikaqalisi ngoba abantu abaningi ngicabanga ukuthi basese-confusion abakangabe leqiniso lakhona. Singathola ama-details sithole yonke into sizaqala but okwamanje hhayi asikaqalisi. Cabanga ukuthi January kumbe iviki ezimbili yona liviki siyaphela sabe sesitholile ukuthi kwenzakala.
Ungulube uphinde wathi
ukuthi ungene wenze ama-application wenze ama-appointment udinge eyiyo efithayo kuzasithatha isikhathi lokudinga amaphepha to support ama-permit akho kumbe ama-spouse kumbe ngama-marriage certificate kumbe ngama-relatives.
Omunye njalo okumele alungise amaphepha amatsha Nkosazana Sobala Ndlovu.
Ngicabanga ukuthi esimeni somnotho ma leyo ezongivumela ukuthi ngiyithathe engeke ifune imali eningi niwe ngakhona ukuthi ngiyene ma kusathe i-business permit angeke ngize ngiyifune 5 million ngizoyithatha phi 5 million ngizasihambele ekhaya elimi imbhida kuyabe sokungasela ngiyindlela ngizohamba ngiyehlala nabantu abami ekhaya vele basekhaya already. So sonke manje imposto masomba lenkalo kuphabisa izinto zami kancane kancane sizifaya lokuluphana ikwazi ukuthi ngingezihambele ekhaya. But unless and until kube leyi permit enzakwazi ukuthi ngiyi-applyele singivumele futhi ukuthi ngihlale e-South Africa. Awusay but ma ngingakhona ngiye ngifoni. Wake wabona ukuthi uma usendaweni yomuntu umuntu angima ukutshela ukuthi endaweni yakho angisakufuni ngunikeza ama-terms and conditions. Zame kulandele lokho okuthiwe ngumnikazi wendawo. Lasengathi nabengakazi ukuthi sikuthi ama-permit ayiwo asekhitshiwe ukuthiwa simele siwayenze. I remember la sikhuleva lomama bebe lama-visa beyenza ama-visa ukuze e-South Africa. Ma ngivumele ukuthi ngibe le visa yokuthi enginikeza ukuthi after 6 months ye-expire ye-people bayifoni sizohamba ekhaya siyowa-apply ama-visa lawo na. Ma kukuthi bethi si-apply si-apply ekhaya or si-apply la. But mina obaza kubeka etafuleni yikho siza kwemukela as long kungeke kube le mali edlula more than 5,000.
Umnumzana Ngqabuto Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe Community in South Africa uthi baningi abazakwehluleka ukulungisa amaphepha afunakalayo.
Ama-requirements akhona nxa sikhangele immigration act okwakhathesi abantu abaningi abakhwalifayi. Yikho sithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminista anganelisa ukuthi athi akuweve edayilokho sikutshaya indiva engena. Njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna amendment ye-parliament. Lokho funa amendment ye-parliament kungaphezu kwamandla kaminista esingeke simlande sithi minister sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyakuvumela. Kuyabe sekufuna i-parliament. Into efuna i-parliament siyakwazi ukuthi ithatha iminyaka. So kasisoze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemthetho e-parliament. Sikhangelele okwakhathesi ngoba ngani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe lama-ZEP ukuthi kuyini uminister angakwenza ukuthi bancedakale.
Uhulumende wakwelesi South Africa uthi abangenelisi ukulungisa amaphepha amatsha bazasuswa ngenkani elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2023. Ngimele isitudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. ELebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala wehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe. Kumalokitshi amaningi aselezinyanga engelamanzi kuthi izivilazo zivuthwa qho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.